Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera kurume 8, 2025. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tiri kupemberera zuva remadzimai nevasikana, zuva ratinoti isusu. Madzimai nevasikana vane chikamu chakanyanya kukosha chavanobata.
Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika pasi rese kucherechedza zuva remadzimai reInternational Women's Day.
Mundururu igonya rinowanikwa pauya zvishave-shave zvinenge zvabhururuka izvo zvichibva kunyika dzakasiyana dzakaita seTanzania, Zambia neMozambique.
Hurumende inoti iri kurwisana negonye remhundururu iro rinonzi nevamwe varimi ranetsa munyika. Bazi rinoona nezvevashandi muAmerica nezuro rakati vanhu vakawanda vakapinda mabasa mumwedzi wakukadzi kudarika mumwedzi wandira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti iri kurwisana negonye remhundururu iro rinonzi nevamwe varimi ranetsa munyika kumatunhu akawanda kunyanya kumatebeleland. Hurumende inoti yakatumira mishonga yakakosha kuchengetedza zvirimwa kunzvimbo dzakawandirwa negonye iri. Nyanzvi dzezvekurima dzinoti gonye remhundururu rinoonekwa gore rega rega panonaya mvura uye rinobereka nekuchimbidzika, zvinoreva kuti varimi vanofanirwa kugara vakarichenjerera kuti vasazorasikirwe negoho ravo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mutevedzeri wemukuru muhofisi inoona nezvezvipembenene nezvimbuyu kubazi rekurima yeMigratory Pest and Biosecurity Control vasimba nyamasoka kuti tinzwe zvakawanda panyaya iyi.
Tichidanangidza nyaya yatinoti iyo mundururu, gonye rinozikanwa iro richinzi African armyworm, rinonzi muchishona mundururu. Mundururu igonye rinowanikwa pauya zvishave-shave zvinenge zvabhururuka izvo zvichibva kunyika dzakasiyana dzakaita seTanzania, Zambia neMozambique. Mepo inenge ichibva nedivi iroro ndo inotakura zvishave-shave muchirungu zvinonzi mamoth, zvichiuya zvichisvikopinzwa muno munyika yedu yeZimbabwe.
Saka rinozoita gonye kana zvaita sei?
Mundururu idzi padzinouya zviri zvishave-shave zvinobhururuka izvo, zvinosvikomara pamahuswa kana pazvirimwa zvokandirira mazai. Mazai aya aya ndo anozoita kuti pabude makonye anova mhundururu dzedu idzi. Mazai anogona kukandirwa negonye iri anokwanisa kuita iwo 1000 kusvika pa 1300. Uye gonye redu rinokwanisa kurarama riri gonye for around 28 days richidya nekudya chaizvo.
Varimi vangadewo kunzwisisa kuti rinokanganisa zvirimwa zvakaita sezvipi iro gonye iri.
Varimi vanenge vachikurudzirwa kuti vazive zvirimwa zvinowanzokanganiswa negonye iri. Rinonyanya kukanganisa zvirimwa zvakaita sechibage, munga, mapfunde, ndo zvirimwa izvozvo nemasora, bundo redu chairo rinodyiwa nemombe dzedu. Dzinodya mhundururu dzedu kusvikira pasara pasina kana chinhu.
Inopedzwa nei iyo mhundururu iyi? Kune mishonga here?
Mhundururu yedu iyi inopedzwa nekushandisa mushonga. Tinospreya mushonga. Senyika yeZimbabwe parezvino takwanisa kupa mishonga kumaprovinces ese kuti ukwanise kuspreyiwa. Tinoshandisa kabaro kazhinji kacho.
Ko, zvipfuwo nevanhu havazokanganiswiwo here nemishonga yamataura iyoyi? Tanzwa mati kabaro.
Mishonga iyi painouraya makonye, tinokurudzira kuti mishonga iyi kana kuri kunofura mombe dzedu kusanyanyo spray wa mishonga yakawanda kuita kuti mishonga iyi ingazokanganisa mhuka dzedu dzinogona kusafa zvadzo asi mukaka kana nyama watinozodya unogona kusaririra une yatinoti residue pachirungu mishonga ya unogona kuzosvika kwatiri isu. Munduru inoonekwa sei? Kazhinji munduru painokandirwa nemashave-shave. Kana yakura yadya zviya, inenge yakasvibira, ichiratidza kuti yati kurei, uye inenge yasiyana neinenge iri diki yai. So makaona zvishave-shave zvinenge zvakati wandei dzimweni dzenguva inokona kunge iri munduru iya. Ndo chenjedzo yatingapa kuvarimi, vagare vakatarisa zvirimwa zvavo neminda yavo, kuitira kuti vasaparadzirwa gohwo ravo.
Mutevedzeri wemukuru muofisi inoona nezvezvipembenene nezvimbuyu kubazire zvekurima yemigratory pest and biosecurity control vasimba nyamasoka vange vari parunare kuHarare nestudio 7. Bazi rinoona nezvevashandi muAmerica nezuro rakati vanhu zana nezviuru nemakumi mashanu kana kuti 151,000 ndivo vakapinda mabasa mumwedzi wakukadzi zvichienzaniswa nevanhu vanodarika zviuru zana nemakumi maviri nemashanu kana kuti 125,000 munandira. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakaudza vatori venhau nezuro kuti kuwedzerwa kwemabasa kune chekuita nemabasa ekugadzira zvinhu mumafektari akapinza vanhu zviuru gumi kana kuti 10,000. VaTrump vakati izvi zvinoratidza kushanda kwavakaita kubva zvavasarudzwa. Asi huwandu hwevanhu vasina mabasa kana kuti unemployment rate wakakwira kusvika pazvikamu zvina nechiga chimwe chete kubva muzana kana kuti 4.1% kubva pazvikamu zvina chete kubva muzana kana kuti 4%. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDevry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha.
Ndinoona sokuti pari zvino zvinhu zvinogona hazvo kupembedzwa navamwe vachiona sokuti pamwe ndo zvicharamba zvichiitika mberi kuneinda uko. Asi mavonero andinoita ndokuti mabasa angange akawedzera nechikamu ichocho, asi mberi kuneinda uko ndinoona sokuti achange achidzaka.
Mungatsanangura ipapo
mitemo yemitero yokutenga zvinhu kunze matarisa ayaya iri kuiswa ichimbomira ichange ichaita kuti vamabhizimisi vatadze kuona gwara roufumi kuti richafamba sei. Zvekare vamwe vacho vari kutoti ike zvine zvinyangwe zvazvo mitemo iyoyo yemitero yamatarifi ichimbomiswa hazvireve kuti ichamiswa zvachose, zvinotoita kuti ivo vagadzirire kusacreata mamwe mabasa kana kutoti kutodzinga varipo vachiziva zvinouya nokuti vakatozviziviswa nechekare. Saka ndo patiri kuona isu kuti unemployment rate iri kuti kwirei nokuti confidence yaichivimbo nemitemo yemari yehurumende chinenge chisingaumbwi zvakanaka zvinoita kuti vamabhizimisi vazvitambire vakudze mabhizimisi avo varambe vachipa vanhu mabasa vachicreata mabasa vachienda mberi.
Kozvi zvakanakira nezvakaipira nyaya yekubhadharisa dzimwe nyika mitero kana kuti matarifs, totanga nezvakanaka.
Zvakanaka zvinogona kuti izvo mabhizimisi omuAmerica munomu akwanise pamwe kushanda nehurumende achipiwa maincentive okugadzira zvinhu zvavo muno muAmerica umu kana zvichibvira kuti zvinoitika izvozvo. Zvekare zvinoita futi kuti nyika yeAmerica isevhewo mari yakawanda yayaitengeserwa zvinhu zvinodhura mhiri kwamakungwa zvichiuya uno. Asi nerimwe divi, kunaka kwemitemo iyoyi yamatarifi hakuwanzi kwaendirira mberi kwenguva yakareba. Kunguva yemberi kunoenda uko tinozoona kuti makambani anozoremerwa nokutenga zvimwe zvinhu zvavanenge vachitenga kunze zvinodhura nokuti kune kusina kumwe kwavanenge vachikwanisa kutenga. Vanenge vasingakwanisi kuzvigadzira muno, vanenge votanga kudzasa mabhizimisi avo yatinoti de-risking iyai inogona kuzosvika kana pakuvhara.
Ko kuvanhuwo zvavo kune matambudziko akaita sei?
Mabhizimisi anezongodhurisavo zvinhu izvozvo kuvanhuwo zvavo, makastoma anenge akudhura. Saka zvinhu zvinenge zvaakukwira inflation iyai mberi kunoenda uko nokuda kwemitemo iyo, nokuti mabhizimisi akadhurirwa anozongodhurisirawo vanhu kuti akwanise kuwana mari iyoyo. Saka mitemo iyi haina upenyu hwakarema ichishandira vanhuwo zvavo kana kuti ufumi hweamerica mberi kunoenda uko mitemo iyoyo ine zenge yaakuita work yatikati against ufumi hweamerica mabhizimisi aakuvhara then vanhu vaakushayiwa mabasa zvinhu zvaakudhura
nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa padevry university muzvinafundo Elliot Masocha vange vari parunare kuohio muno muamerica naBlessing Zulu westudio 7 Kanzuru yeZimba District iri kunetsana nevamwe vagari mudunhu iri vagere pedyo nemurombedzi Growth Point vagari ava vachiti havasi kuzobva munzvimbo dzavagara kuitira kuti kanzuru yeZimba ivandudze nzvimbo iyi kuitira kuti iunze pundutso mudunhu iri Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mumwe mugara ari kunzi abve paagere ndiamai makaitei chigwende avo vanoti vakazvarirwa pamba pavari kuda kubviswa makore makumi matanhatu apfuura. Asa amai chigwende vanoti hapana kwavanoziva kwekuenda.
Ikati seni ndakazvimirira peri pamwe ndatova munhu mukuru akagara ndipo kuma 1965 uko kare kare ndandapo nini munhu mukuru andachandikona chikapomba beriko vangu ndonjipisisati yapo iyi zvisikanokwana kutaura chakatanga kuvakwapo
amai chigwende vanoti vashandi vekanzuru vari kuvaudza kuti vabereki vavo vakabhadharwa kare kuti vabve asi hapana magwara anoratidza zviri kutaurwa nekanzuru
ati vabereki vavo vakakomba zetu iri vakakomba zetu varii makumi avari tovii
mumwe ari kubviswa Zimba Rural District Council anogara mubhuku rekwa muchimuri pedyo nemurombedzi Growth Point vanhamo nyuke vanoti kanzuru iri kuti vabereki vedu vakaripwa kare asi iri kutadza kuburitsa mapepa anoratidza kuti izvi ndizvo zvakaitika
varongoti vanhu vakagara imomo mese weiyi rekodhi iri kuti makakomba zetwa kugara ndikatiburisa isaiwo racho bhokozi hofisi inenge yada nekanzuro munotaura kuti hamuna faira rekukomba nzeta vanhu bhokozi job noti written is job not done
vanyuke vanoti kanzuru yave kuvati vanyorese sevamwe vanhu kuti vapiwe pekuvaka dzimba izvo vari kuramba
isusu akatitaurirezvewo kutoendai pawaiting list kana maenda pawaiting list mimi kana masenza akubuda tezokupai iye waiver kuti since you are affected muwane first preference izvi dzati compensation ini ndagara ndiri paground
kunyange kanzuru yeZimba yave kutogovera vanhu nzvimbo dzekugara vanyuke vanoti hapana chavati vawirirana nekanzuru
hatina kuwirirana nyaya iyoyo ichiri kunetsa she tichiri kuzvivana izvozvo
mukuru wekanzuru yeZimba vaenias chidhakwa vanoti vari kuenderera mberi nekupega pamwe nekupa vanhu nzvimbo dzekugara vachiti vari kusiya vose vachine nyaya nekanzuru varipo kusvika vawirirana
izvo sofani zvinobva muinformation yekuti kuri vavakazouita sei vakazouya sei pamwe ndinge ndakufanira kuzomboitsvaka otherwise pamwe kuziva zvirikuita ndirokuti kune vana ndo vakazotobaiti pamakakonzitwa pakakonzitwa vaberekisi hatina kuti hatina kukonzitwa saka is something that needs all stakeholder approach inotosanganisa nana DA
vamwe vanoongorora nyaya dzebudiriro vanoti kunetsana kwekanzuru nevagari ndiko kuri kuita kuti nzvimbo yemurombedzi isaririre panyaya dzebudiriro zvichienzaniswa nenzvimbo dzebudiriro dzakaita semagunje mubayira nemamina ongororo yaitwa nestudio 7 inoratidza kuti nzvimbo yemurombedzi yakatarwa mahekitea chiuru nemazana maviri ane makumi matanhatu kana kuti 1260 hectares senzvimbo yebudiriro mugwaro rehurumende regovernment of Zimbabwe Gazette Statutory Instrument 379 of 1982 rakadhindwa musi wa25/10/1982 asi nzvimbo yemurombedzi yakazotanga kuvakwa pamwe nedzimwe nzvimbo dzebudiriro dzinosanganisira mubayira hozheri kusanya magunje mamina nesiyakobho kunyaminyami zvichitevera rimwe gwaro rehurumende restatutary instrument 2 of 1986 vaimbove mudzviti weZimba kwenguva yakareba vaAndrew Tizora vanoti pane dzimwe mhuri dzakabviswa dzikanogariswa kunzvimbo dzinoti Kamesha Marawa nemaheu asi pane vashoma vakasara vachizora vanoti kanzuru inofanirwa kupatsanura vashoma vakasara kubva kune vamwe vakawanda vakazoya mushure vave kunyepa kuti vainge varipo kubva pakutanga. Asi mudzviti wezvimba parizvino vaJoseph Manyura Pasi vanoti vanhu vaifanirwa kuripwa vakanogariswa kuBanget. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 Masvondo Ose. Asi nhasi muchachipiwa neni tichitarisa kuti nhasi izuva guru pasi rese rekucherechedza madzimai reInternational Women's Day. Masangano anotarisa nyaya nekodzero dzemadzimai ari kukurudzira kuenzaniswa kwemadzimai nevanhurume pasi rese uye kurwiswa kwerusarura. Dingindira regore rino rinoti Accelerate Action. Zuva reInternational Women's Day rave nemakore anopfuura zana richicherechedzwa nekutarisa nyaya dzakawanda dzinokanganisa budiriro yemadzimai. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata murwiri wekodzero dzemadzimai nevanasikana vari mukuru wesangano reshamwari yemwanasikana Muzvare eKenya achifamba kuti tinzwe maonero avo.
Tiri kupemberera zuva remadzimai nevasikana, zuva ratinoti isusu. Madzimai nevasikana vane chikamu chakanyanya kukosha chavanobata munyaya dzebudiriro yenyika, munyaya dzebudiriro yepasi rose. Mungave mudzimba, mungave munharaunda, mungave mumabasa, mungave mune zvekurima, mungave mune zvicherwa, mungave mune zvematongerwo enyika chaiwo.
Inyaya dzipi dzamuri kutarisana nadzo nhasi?
Tiri kutarisana nenyaya dzemaSDGs atinomhanyidzana nawo muno muZimbabwe. Totarisawo nyaya dzeNDS1 neNDS2. Tiri kutarisa nyaya dzekuenzaniswa kwemikana. Tiri kutarisa nyaya dzekupakurwa kwezvakakwanirana nezvinoenzanirana kumadzimai uye zvekuvanhu vechirume. Zvinova zvinoita kuti nyaya dzebudiriro madzimai ange asiri muhurukuro idzi.
Kunyaya dzemikana dzimire sei munyika pari zvino?
Madzimai nevanasikana vachiri kutambura zvakanyanya munyaya dzekupiwa mikana yakanzanirana. Tikada kuona mune zvezvicherwa, tine madzimai mashoma arimo. Kazhinji kacho nyaya yekuti vanogona kushaya zvikwanisiro uyezve kumiririrwa kwavo kushoma. Zvimwe chetezvo munyaya dzekurima, tichiri kuona zvakare madzimai mashoma kunyange mumatare eparamende.
Titarisewo mutungamiri wemumabasa umu, hakunawo maCEO here kana madirector echidzimai ari kusimukira chaizvo?
Mutungamiri wemabasa wepamusoro-soro madzimai mashoma ariko. Uyezve tiri kuona kuti kunyange vanototora nhau chaivo kana vanoita mamwe mabasa akasiyana-siyana, kumiririrwa kwemadzimai kuchiri kushoma. Tiri kunoti nyaya dzakawanda dzichiri kutambudza madzimai dzakati wandei. Tine nyaya yatinoti sexual harassment kumabasa. Madzimai mazhinji kana achida kusumuka mumabasa akasiyana-siyana, anonzitanga wandipakurirawo kuti ugozoona kusumuka. Madzimai mazhinji muno muZimbabwe tiri kuona zvibodzwa zvenyaya dzekumbunyikidzwa kwemadzimai pabonde uye munzira dzakasiyana-siyana dzikuramba dzichiwanda. Madzimai ndiwo ari kutakura utera hwekuita zviro zvese pamusha.
Kurudziro yenyu kumadzimai nhasi yoti kudini?
Kune madzimai edu nevanasikana tinoti imimi ndimi shanduko yamunoda kuona mukati menyika. Ndimi zvakare munokwanisa kunga muchipushira shanduko iyi kuti itike. Ngatimirei mirei, tiende kune vasikana vechidiki, dzidzo inokosha. Ngativewo nezvatinoziva zvatinoda kuita zvemabasa emaoko. Ngatipindeiwo munoitwa zvesainzi, ngatipindeiwo munoitwa zveICT, ngatipindeiwo mune zvekurima, ngatiwanei ruzivo rune chekuita nezvicherwa. Zvimwe chete izvo kune madzimai edu. Tisamiswei nenyaya yemitemo, kushaiwa mari kana kudi. Ngatiise misoro pamwe, tiite chuma chemuzukuru. Tinzwike mazwi edu kuti tinoda pakugara pakachengetedzeka. Tinoda kubatsirwa nekusimudzirwa zvakanyanya. Tinoda kunga tirimo imomo muri kumira vanhurume makasiyana-siyana. Hazvigoneke kana mazwi edu asinganzwike. Tisave madzimai anodzikisira vamwe pasi, asi tive madzimai anosimudzira vamwe vedu vatoko kumusoro uko kuti nesuwo tigozokwanisa kugara nekushandura zvinhu zvinoita kuti mamwe madzimai anga achibatsirika.
Mabatanyaya yerubatsiro rwamaiwana kubva kune dzimwe nyika dzekunze rwave kuita rushoma. Makagadzirirawo zvakadini kumira nemakumbo enyumega?
Patiri kupemberera zuva remadzimai rine vanasikana gore rino, rasangana nejambwa rekunge nyika yeUnited States yapa mashoko ekuti vakumbomira kutibatsira nechikafu chatanga tiri kuwana, uyezve rubatsiro kune vanorarama neutachiwana weHIV and AIDS, nyaya dzeutano hwevechidiki, zvesexual reproductive health rights, zvanga zvichidzikisira nyaya dzevana vari kuita vabereki vari vadiki, zvanga zvichidzikisira rufu kunenge vanenge vabatwa utachiwana.
Avo vanga vari murwiri wekodzero dzemadzimai nevanasikana, vari mukuru wesangano reshamwari yemwanasikana Muzvare eKenya Chifamba, vari parunhare kuHarare neStudio 7. Iko zvino tokupai chirongwa Upenyu Hwedu, Our Lives, chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu, chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7, ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro namambo Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin, tichitarisa nyaya yekuti madzimambo anobvumirwa here nemutemo kutonga nyaya dzeuroyi mumatare avo. Tirogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu mambo Nembire.
Ndinokwazisai ruzhinji rwenyika yeZimbabwe.
Changamire Nembire, nhasi tati timbotarisa nyaya dziri kupinda mumatare emadzimambo. Tinoona muchipinda nyaya dzekunongedzana uroyi, tichinzwawo mamwe madzimambo achidzibata vachipedzisira vashevedzawo vana godobori nezvimwe zvakadaro, kwetawo vamwe vanenge vachiti aiwa ini handikwanisi kutonga nyaya dzakadai dzeuroyi, hatibvumidzwe nemutemo. Mungatibatsirawo here kujekesa kuti nyaya dzeuroyi dzinotongwa here mumatare emadzimambo?
Ya vadhonga vakandemiri mabvunzambvunzo akanaka maererano nenyaya yeuroyi. Regai ndijekese ndichipawo pfungwa dzangu. Pfungwa dzangu dzokuti madzimambo vanofanira kutonga nyaya dzeuroyi, nekuti nyaya yeuroyi yagara iri machiri sokuvirirana patiita nemaziviro atinoita kubva pasi chigare. Asi tsika iyi kuti vanhu vanoroyana yakada kuvhiringwa munguva yeutongi hwevarungu pavakauyisa mutemo wavo Witchcraft and Suppression Act. Ndopakabviswa masimba emadzimambo ipapo. Iyeni ndinodzitonga asi ndinotonga ndakaita uchenjeri. Haisi nyaya yekuti kana uchitonga mutare nyaya yeuroyi unobva watotendeka kana kutonda kuti wewe uri muroyi. Aa, asi zvine kwazvinoperera kuti hongu wanongedza uroyi neuyu, asi mambo haagoni kupa jajimendi kuti chokwadi iwe uri muroyi. Chinozongoti fambai muchivanhu, mupurisa wamambo, gurukota ramambo, tenda kunobvunzira nyaya iyi muchivanhu chedu. Ndomusaka makanzwa kare kuti vanhu vaimiswa mucheyo. Munhu wakamiswa mucheyo wakautadza unenge wabatwa uriro, wakaugonawo unosara uri munhu kwayo.
Asi kune vamwe vana mambo kana mamwe madzimambo atinonzwa vachiti aiwa dare rangu handibvumidzwe nemutemo kuti tinge tichinzwa nyaya dzeuroyi, asi muri kuenderera mberi muchidzinzwa, hakusi kutyora mutemo heroko?
Tiri kutarisa nyaya inonzi local practices, tsika dzinotevedzwa mudunhu iroro. Zvinosiyana, vamwe havagone kudzibata kuenderana nedunhu ravo. Tikutaura nyaya yetsika kuti tsika dzinoenderana mudunhu idzodzo dzakamira sei. Nyaya yeuroyi inyaya yetsika dziri mudunhu imomo, vamwe havagone kudzibata. Asi ndikutaura kuti kuno kumacentral nyaya idzodzo dzakajeketera chaizvo, dzine huwandu. Kana inini ndinodzibata, asi tinodzibata neuchenjeri hwekuti hatidi kubatsanura madzii.
Kouyawo vamwe madzimambo vatinozoona vachishevedza vana tsikamutanda, dzimwe ng'anga vana sekuru nhingi nasekuru nhingi, hatizopedzisira here zvaakuita kunga madzimambo vaakushanda neng'anga nemaprofita? Nokuti maprofita anenge achizobhadharisa vanhu ava mazimari nemombe dzakawanda.
aninga de kupa zvangu pfungwa dzevamwe asi maonera angu vadzenga ndemiri kuita ikoko kunenge ratova bhizi nekuti hai hazvisisiri pasika kana pakurao kana vanhu vauya kudarira mambo nenyaya dzeuroyi zviri muhuri idzodzo dzamangana mhuri dziri kunetsana huri idzodzo ndidzo dzinofanira kusumuka kuti dzichienda kunotsvanga kwete kuti nanga iuye mudare ramambo kana kuti profita uye mudare mamambo hazvisi pamutemo hazvisi patsika hazvina kutwasanuka izvozvo kana munhu akatoti arware handigone kuti chiremba yaimutore ropa muri mudare ramambo kwete hazvigoneki anotoenda kuchipatara kare taiva nen'anga dzaimisa muteyo ndipo dzaichenesa uroyi nekuona kuti uroyi huripo ndikurudzirawo vamwe vangu kuti kana pane vari kuzviita kusaziva tsika dzavo asi uko kunenge kwava kutoita kwebhizinesi.
Aiwa, ndinotenda zvikuru changamire nembire. Muva nezuva rakanaka.
Ndatenda vajongana nemiri.
Manga makateerera kuhurukuro yataita namambo Nembire vaClemens Nembire muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa ratinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Zimbabwe Theatre Academy, ZTA, inoti yakaparura chirongwa chekukwenenzvera nekusimudzira vanasikana vanoita zvemitambo. Chirongwa cheHigh School Girls Theatre Festival chiri kutambirwa zvine mutsindo munyika. Mutori wedu wenhau Pasimondlovu anoti panyaya inotevera.
Mumwe wevatambi vechidiki vakadzidza paZimbabwe Theatre Academy, Cleopatra Mashingaidze, anoti chirongwa ichi chakanaka nekuti chinoumbiridza zvipo zvevanasikana kuti vasimbe munyaya dzemitambo.
Saka zvakanakira kuti vanomburudzwa chipo chavo uye kutiwo futi kuti nguva yavo inge ichifamba ichifambiswa mune zvekuita zvakanaka nokuti mune zvekuita zvakashata. Saka uyezve mafestivals etheatre akanakira vanasikana kuti vange vakasimba hutano chaihwo chaihwo.
Mukuru wesangano reZimbabwe Theatre Academy, Valoid Nyikadzino, vanoti chirongwa ichi chakanangana nekusimudzira vanasikana vachiri muzvikoro zvedzidzo yepasi, kuumbiridza matarenda avo mune zvemitambo kuburikidza nezvidzidzo zvakasiyana-siyana.
Sekutaura kunoita zita racho ndezvekubetseredza vanasikana vari mahigh schools vane matarenda kana kuti vada kuti matarenda avo ekugona kunyora mitambo kuitamba nekugona kurairidza igone kunge ichikwenenzverwa.
Vanyika dzino vanoti chirongwa chavo chinotarisirwawo kuzopa madzimai akawanda mikana yekuti vaitewo zvemitambo.
Chimwe chikonzero chikuru ndechatakarongera mutambo uyu ndechekuti muindastry yedu kana tingati subsector yetheatre muZimbabwe tanga tisiri kunatsoona madzimai mazhinji vari kunge vachionekera vachibatawo mabasa akasiyana-siyana.
Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko muNational Arts Council of Zimbabwe vaAganya Binde vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vatambi vashandise mikana yose mukuzvisimudzira pamwe nekuvaka ukama hwakanaka nevamwe vatambi muchikamu ichi.
Munodzidza kubva kune umwe neumwe nekuti pane zvimwe zvaunogonawo zvaunenge uchitoona kuti apa ndingatodzidzawo kubva kune uyu. Ende mukana iwoyoyo yayo mishoma mazuva ano nekuda kwekunetsa kwezvinhu.
Vanongora nezvemitambo vachishanda nesangano redendere Arts Trust, Amai Gertrude Pfuma Yaramba, vanoti zvakakosha kuti vose vanoita zvemitambo vabatane kuunza budiriro muchikamu ichi pamwe nezvirongwa zvinovandudza mabasa avo.
Ndofunga pane kuti tirambe takatarisira hurumende yedu tichigara tichichema tichiti hurumende haisi kutibatsira nechichi nechocho. Chatinokwanisa kuita isusu ndechekuti tibatane sebazi revatambi. Mukubatana kwedu tokwenenzvera unyanzvi hwedu hwatinahwo kuti hutipe cheuviri.
Mutambo weHigh School Girls Theatre Festival uri kutarisirwa kuitwa muHarare mwedzi unouya uye uri kutsigirwawo nechikoro cheDominican Convent Harare. Kwemakore mashanu adarika, Zimbabwe Theatre Academy yaparura zvirongwa zvemitambo zvakasiyana-siyana zvinosimudzira vechidiki kunyanya vanasikana. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasimondlovu.
Taba tashika kumagumo kwechirongwa chedu. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington, D.C.
Soku isika tisenda baku VOA.